Moraridzi wemaurias Sunday Chidzambwa ambomira kudoma chikwata chake chemakundano aya zvichitevera mashoko ekuti vatambi vada kushandisa kubva kuEngland havana magwaro ekufambisa emuZimbabwe kana kuti mapasipoti ayo anovatendera kuti vatambire chikwata chenyika ichi. Chidzambwa ari kuda kushandisa mukosafa cup vatambi avo achada kutambisa zvekare pamakundano eAfrica Cup of Nations kusanganisira Tendai Darikwa, Kunai Benyu, McFly Vaughan naAdmiral Muswe. Asi pari zvino vatambi ava havakodzeri kutambira maWarriors nekuti havana mapasipoti emuZimbabwe asi kuti vane mapasipoti ekuBritain sezvo vakaberekerwa nekukurira kuEngland. Mumitambo yakakosha seCOSAFA Cup, Africa Cup of Nations neWorld Cup panodiwa mapasipoti enyika anoratidza kuti vatambi vacho zvizvarwa zvenyika iyoyo. Pavakamboya kuzotambira maWarriors, Darikwa, Benyu, Bhoni naMuswe vakatambira chikwata ichi mumitambo yekuedzana masimba vachishandisa mapasipoti avo ekuBritain sezvo mitambo iyi isina mitemo nezvisungo zvakawanda. Maneja wemaWarriors vaWellington Mpandare vaudza vatori venhau kuti nyaya yemagwaro ekufambisa iyi inyaya yavanetsa zvikuru zvekuti iri kuvakanganisa gadziriro yavo yeCOSAFA Cup neAfrica Cup of Nations.
We've shortlisted the players that we want to participate in the COSAFA tournament.
Tambomisa kudoma chikwata cheCOSAFA Castle Cup. Murairidzi wedu Sunday Chidzambwa ari kuda kushandisa vatambi vemuCOSAFA makwikwi eAfrica Cup of Nations zvekare. Vamwe vatambi vacho havana mapasipoti emuno, saka tiri kuedza kugadzirisa kuti vawane magwaro emuno kuti vakwanise kutambira maWarriors. Pazvinongogadziriswa chete, tichadzivisa veruzhinji vatambi vachaenda kuCOSAFA. Asi vamupandare vane basa guru rekuedza kuti vatamba ava vatore mapasipoti emuZimbabwe ayo anonetsa kushandisa mukufamba. Mitemo yemuZimbabwe haisati yavandudzwa kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remitemo renyika iro rinobvumira chizvarwa chose chemuZimbabwe kuva nekodzero yekuve nepasipoti yemuZimbabwe kunyange hazvo aine pasipoti yekune dzimwe nyika. Muna 2012 mumwe mutambi wemuZimbabwe anotamba kuEngland, Cosmas Pritchard, akamboya kuzotambira maWarriors aine pasipoti yekuBritain akarambidzwa kutamba. Pritchard akaramba kurasa pasipoti yake yekuBritain achitora yemuZimbabwe zvekuti kubvira muna 2012 imomo haana kuzonzwikwa nezvake zvekare. Chidzambwa ari kuda kushandisa COSAFA Cup kuvaka chikwata chake chichatamba neCongo Brazzaville mumutambo weAfrica Cup of Nations unotevera uyo uriko muna Gunyana. Pamusoro pezvo Chidzambwa ari kutarisira zvekare kutora mukombe uyu mushure mekukunda gore rapera apo akapa Zimbabwe mikombe yeCOSAFA Cup mishanu kubvira makundano aya avabva muna 1997. Makundano eCOSAFA Cup ari kutanga musi wa 27 Chivabvu kusvika musi wa 9 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.